This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 10, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pana inoona inam pa4930 kana pa11605 ne15775 kilohertz pashortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Vana vemurwiri wekodzero dzevanhu akapambwa mwedzi gumi neminomwe yapfuura vaitaidza mara nevamwe vana vadiki nhasi vabatana mukuratidzira muAfrica Unity Square vachirangarira kupambwa kwavo. Mutauriri waamai Joyce Mujuru vaJealous Mawarire vodaidzwa nemapurisa kuti vabvunzurudzwe. Muzvara Linda Masarira vomiswa pamberi pedare asi vachinyimwa zvakare mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi eRio 2016 Olympics ari kuitwa kuBrazil. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana vemurwiri wekodzero dzevanhu akapambwa mwedzi gumi neminomwe yapfuura vaitaidza mara nevamwe vana vadiki nhasi vabatana mukuratidzira kwaitika muAfrica Unity Square muHarare vachirangarira kupambwa kwavo. Vana ava vanga vaine maruva pamwe nemakeke aivanga vachipa kumapurisa anodzivirira mhirizhonga anga akatenderedza varatidziri ava. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vana vavadzamara vaviri vabatana nevamwe vana uye vanorwira kodzero dzevanhu mukuratidzira uku. Vamwe vanga varipo vanosanganisira munin'ina wavadzamara Dr. Patson Dzamara uye sachigaro weNational Vendors Union Vasten Zvorwadza pamwe nemutungamiriri webato reViva Zimbabwe vaAce Lumumba. Vazvorwadza vatungamirira vana ava kunopa mapurisa maruva nemakeke asi mapurisa yaaramba kuzvitambira achibva afamba achienda kumotikari dzavo. Dr. Dzamara vaudza Studio 7 kuti vauya nevana semucherechedzo wekuti vange vachida runyararo nekuratidza rudo kumapurisa kunyangwe vachipomerwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Vanhasi taita chinhu chakati siyane, tauya nevana vedu nendava yekuti mapurisa vane system yekugara vachitirova kana taungana, asi nhasi tauya nevana vedu vane maruva nemakeke vachipawo mapurisa. Reason yataita izvozvo ndeyekuti zuva rapfuura anga iri birthday futi raitai. Saka tatiri kuti no, tinokudai, tinoda kuti mutibatsire kucelebrata upenyu, pemberera upenyu hwaitai.
Muzvare Justina Mukoko, mukuru weZimbabwe Peace Project, sangano rakazvimirira rinoongorora kutyorwa kwekodzero munyika, uye vakambobatwawo zvechisimba, vakazowanikwa vari mumaoko emapurisa mushure memavhiki matatu, vati zvinosuwisa kuti vamwe vana vabatana nevana vadzamara kurangarira baba vavo. Muzvare Mukoko vati zvakakosha kuti mhuri yavadzamara pamwe nehama dzavo vazive kwavari.
Zvakakosha kuti mhuri yekwadzamara izive kuna Itai. Whether Itai akaurayiwa kana kuti haana, vanonida closure.
Amai Shefra Dzamara, Mudzimai waItai Dzamara vaudzawo Studio 7 kuti kana vanhu vakapamba murume wavo vasingadi kutaura kune murume wavo, vati zviri nani kuti vakavapamba ava vabva vapamba mhuri yese.
Nhasi zuva ratiri kurangarira Itai asvitsa 17 months asati awanikwa kubva paakabhudhaktwa. Zvinhu zvinondibata zvinondirwadza because handisandaziva kuti murume wangu aripi, handisandaziva kuti chii chakaitika, kuti ariko here kana kuti haako. Zvinhu zvinorwadza because vana unobvunza everyday kuti dedzi vari kupi. Uye kune vakatora murume wangu, ndoda kutaura meseji yekuti kana musakwanisa kuunza murume wangu, imi mishoya mutitori tive kune mutiendesa kwamakaisa Itai wacho.
Vazvorwadza vati ruzhinji rweZimbabwe runofanirwa kubatana kuti rwudze hurumende kuti vaDzamara ndivo vakapedzisira kutorwa zvechisimba.
Nhasi tanga takanangana nenyaya yekuti tiri kuda kuti Itai adzoswe, angava ari mupenyu kana kuti akafa. Tiri kutondera kudisapia kana kuabhudhatwa kwakaitwa mwedzi wega wega musi wa9.
Amai Lynette Mudehwe, vanotungamirira Zimbabwe Activist Alliance, vaudza vange vari pagungano iri kuti vamugabe vanofanirwa kukoshesa kodzero dzemhuri yavaDzamara semakoshesero avanoitawo mhuri yavo.
Saka zvinorwadza kuti hurumende yava Mugabe inoona zvakakosha kuti kana isu tichisimuka tichitaura about the future of our children, tinonga tichiabhudhaktwa, Itai akaabhudhaktwa, vanhu vanogara vachirohwa.
vaDzamara vakatorwa zvechisimba vachigerwa pedyo nekumba kwavo kuGlenview. Kunyange hazvo matara akati mapurisa vatsvage kuti vaDzamara vakaendepi, kusvika pari zvino mhuri yekwaDzamara inoti hapana chavati vaudzwa chine musoro chinoratidza kuti pane ongororo iri kuitwa nemapurisa. Mhuri iyi iri kupomera mhosva kuhurumende yavaMugabe yekupamba vaItai Dzamara. Asi mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakati hurumende iri kuedza kuvatsvaga asi hainawo umbowo hwekuti chii chakaitika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tauriri webato rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru reZimbabwe People First vaJelas Mawarire vanonzi vadaidzwa nemapurisa nhasi paHarare Central vachida kubvunzurudzwa panyaya yavanoti vanofungidzira kuti ine chekuita nekunetsana kwavo padande mutande reTwitter negurukota rezvidzidzo pamusoro muzvinafundo Jonathan Moyo. Hatina kukwanisa kubata vamoyo kanawo mapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi tabatawa Mawarire kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Vakandemiri ndabudanwa nhasi mangwanani ndaita zvokufonerwa neumwe mupurisa ati unonzi Inspector Jaffa. Vakanditi ndiri kudiwa namapurisa eLaw and Order. Saka ndabvunzawo kuti ko munondida, nyaya yangu ndeyi, ndiri kuuya semusungwa here kana kuti ndiri kuuya semunhu wamunoda kuti akupe humbo yezvinhu zvamuri kuferefeta.
Saka imi mapindurwa kuti ine mapurisa mushure mekunge mavabvunza kuti sei vari kukudai.
Vangondiudza kuti tinokudai in connection kuti Jonathan Moyo. Handizivi kuti Jonathan Moyo wacho musungwa here kana kuti ndiye hama naye. Saka ndanga ndavaudza pekutanga kuti ndichauya na2 masikati. Kuti ndazoendawo kuna loya wangu ndikaona loya akabatika. Saka tazovafonera kuti aiwa taakuuya mangwana na10 makuseni tinenge tasvika.
Asi miwo mungava neruzivo here nenyaya yamungafungidzira kuti vangakudaidzira ema kubatanidza zita ramapiwa rekuti Jonathan Moyo nezvamunozivo?
Ini changopinda mupfungwa ndechekuti last communication yandakaita ndakaita paTwitter panga pane discussion yekunzi auditor general ripoti yavakapa yanga isiri accurate. Saka inini ndakangoti ha, zvino kana auditor general vachiziva nopa maripoti asiri accurate, ko anti-corruption commission iri kukutsvagai vaMoyo yetinondoti iri kukutsvagai nenyaya yekutengeswa kwekuhistori bidding yekuna Chinoyo vanoti inayo havana kudavira. Ndine zviroko chandazoona nhasi yanga yanyaya iyoyo yekuzungusike kuLaw and Order.
Mutauriri webato rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru reZimbabwe People First va Jealous Mawarire vari parunari muHarare ne Studio 7. Magweta arikumirira mamwe madzimai 10 arikupomerwa mhosva yemisarinya paruzhinji kana kuti public nuisance mushure mekuratidzira kwaakaita mulawayo nemusi wemugovera wapfuura akwedza chikumbiro kudare nhasi chekuti asatongwa nedare nekuti haana kutyora mutemo pane zvaakaita. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remagweta arikumirira madzimai 10 aya vaSolomon Mguni vachishanda vari pasi pesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vakaona zvakakodzera kuita chikumbiro kudare chekuti madzimai aya asatongwa sezvo asina mhosva yavakapara.
Mutemo wavari kupomedzerwa mhosva kuburikidza mauri wekuti hanzi pachirungu public nuisance. Tirikuti mutemo iwoyo hauenderani nebumbiro remutemo idzva pakuti hapana munhu anorambidzwa kana kuti haisi mhosva pamutemo webumbiro idzva kuratidzira. Saka tange tichiti isusu mhosva yacho iyoyo iraswe vasati vaenda kunotongwa.
Nemusi wemuvhuro dare rakati madzimai 10 aya ayo anosanganisira amai Jenny Williams vanove mukuru mukuru wesangano reWomen of Zimbabwe Arise kana kuti Woza atongwe achibva kumba pasina mari yechibatiso yaakabhadhariswa. Madzimai aya akasungwa nemusi wemugovera apo mapurisa akamisa kuratidzira kwaiitwa paQueen Sports Club apo pari kutambwa mutambo wecricket pakati penyika yeZimbabwe neNew Zealand. Vairatidzira ava vaive vakabata zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvaishora hurumende yava Robert Mugabe kunyanya nyaya yekuda kuunza mari yemabond notes kunonzi kuri kuda kuitwa nehurumende iyi mumwedzi waGumiguru. VaMuguni vaudza Studio 7 kuti vakwidzawo kudare kunyunyuta kwemadzimai aya pamusoro pemabatirwo avakaitwa vari muusungwa kusanganisira nyaya yekuti vakanzi vabvise mbatya dzavo dzemukati. Muchuchisi vankatazo Dlodlo vaudza dare kuti vachapa mhinduro yavo kuchikumbiro chaitwa nemadzimai aya ichi musi wemuvhuro unouya. Mutongi wedare vabatana ituwe vati vachapa mutongo wavo pachikumbiro ichi musi wa22 wemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, murwiri wekodzero muzvare Linda Masarira vari muhusungwa vamiswa pamberi pedare ramagistrate kumbare vachipomerwa mhosva yekudzivisa mapurisa akiita basa ravo. Tabata Gweta riri kuvamirira vaobhei Shava vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Tanga tiri kumatare edzimhosva nhasi naLinda Musarira nevamwe vake vanoita ivo vapfumbamwe vese vachiita 10. Taenda kudare redzimhosva nhasi vamuchuchisi vachibva vakumbira kudare vakati ivo havasati vagadzirira kuti nyaya inge ichinzikwa inge ichitongwa, nokudaro vanga vachikumbira kuti ipuwe rimwe zuva zvekare rekuti izodzoka mudare. Chikumbiro chinova chatisina kuwirirana nacho taona senge vamuchuchisi vanga vari kuita zvemahumbwe nedare, nokudaro tazviramba tichibudisa tsanangudzo pamberi pedare kuti nemhaka yei chikumbiro chakadaro chichifana kuraswa. Somuenzaniso tataura isu kuti nyaya iyi yava nemwedzi yakati kuti kubva munguva yaipinda mudare, ende kana vamuchuchisi vanga vari munhu anoda kuita basa ravo nomazvo vangadai vagadzirira pari zvino kuti nyaya inge ichitongwa.
Imhaka ipi yavari kupomerwa?
Vari kupomerwa mhosva yekuti vakadzivaidza mapurisa mukuita basa ravo apo pavaiedza kusunga vadzamara nevamwe vavo pavainenedzerwa nenyaya inonzi robbery.
Saka nekuramba muzvare Masarira vachinyimwa mukana wekubvisa chibatiso, zvikonzero zvipi zviri kupiwa nedare kuti varambe vari mutirongo? Tichiona kuti vamwe vavo vari kutongwa vachibva kumba.
Zvikonzero zvanga zviri kupuwa mune imwe nyaya yavari kutarisana nayo yaita kuti varambe vari kutirongo ndezvekuti vari kutsvakwa nedare riri pamutare yatingati pachirungu vane warrant of arrest. Saka nokudaro kusvika dare rekwamutare rapedzerana navo havakwanisi kunge vangwe vachitongwa vachibva kunze.
Gweta ramuzvare Linda Masarira vaobhei Shava vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunari muHarare neStudio 7. Muchuchisi mukuru wehurumende akambomiswa basa vaJohani Stomana vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nemusi wechishanu kuti vaudze dare kuti sei vakaramba kuchuchisa vamunyaradzi kereke avo vakazobatwa nemhosva yekubata chibharo mwana wehama yavo avaichengeta. Hurumende iri kuti iri kuda kuti vatomana varipe gweta remwana uyu mari yose yarakashandisa pakuchuchisa mhosva iyi zvaifanira kuitwa nehofisi yavatomana. Hatina kukwanisa kubata vatomana kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta remwana uyu vachauswarara.
Nyaya iyi iri kuti nonoke kufamba nekuda kwekuti dare zvarakanyora ranga richiti rinoda kunzwa kubva kuna prosecutor general. Saka pari zvino prosecutor general havasiri vari pabasa, vakambosuspendwa. Saka vakati acting ngavauye vataure, but vakanyora tsamba vachiti ivo havasi kukwanisa kuya kuzotaura, vari kuda kuti vatomana vanga varipo nguva yacho vazotsanangura zvavainge vachiita nezvikonzero zvakaita kuti vasaite nyaya iyoyo. Saka tsananguro yacho hatisatanayo, but vakati musi Friday ndone koti inenge ichinzwa nyaya yachona kuti vatomana vanenge vazouya here kuzotsanangura kukoti kana kuti vanenge vasina kuuya kukoti. Chidaro zvinongoreva kuti iko koti ichazoita decision yatarisana nezvakanyorwa naacting prosecutor general Larry Goba.
Asi imi muri kuwirirana here nedanho rakatorwa nevakafanobata chigaro chaprosecutor general ichi?
Vari kutsanangura mutsamba yavo yakanyora vachiti iko nyaya havainzwisisi, vanotoda kuti vanzwisisa vozochitsanangura nyaya yachona nechikonzero chakaita kuti vatomana varambe kuprosecuta nyaya yacho. So vanenge vari kunzvengawo zvavo kuti vabude pachena kuti decision yacho inge iri wrong, havasi kuda kuti vaitise kuti vari kupomera mhosva vatomana. Ndomaverengero nemanzwisiro andakaita. Nechikonzero ichocho havasi kudawo kuti vamire panzvimbo yekuti vataure zviri pachena kuti vakamira papi nenyaya iyoyo. Saka ndofungawo kuti vari kuitirawo kuti zvisave sekuti ivo ndovari kupomera mhosva munhu.
Gweta vachauswarara vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti richaratidzira svondo rinotevera pamusoro pekushungurudzwa kwenhengo dzaro nenyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwewo zvakawanda wanda. Nhengo dzesangano iri dzicharatidzira dzichifamba dzichibva kumutawatawa mudunhu remaramba pfungwe kumashonaland east musi wa15 unowe muvhuro unouya dzakananga kuHarare uko dzichasvika musi wa25. Mtungamiri Nkomo weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere.
Nyaya dzidzidzo mumaruwa hadzisi kufamba zvakanaka munyika ino yeZimbabwe, zvichisanganisira kuvana vezvikoro pamwe chete nevarayiridzi. Upenyu hwevarayiridzi munyika muno hausisina kumira zvakanaka. Tichibvira panyaya yemari dzinotambirwa nevarayiridzi, mari dzinova dziri pasi. Saka isu sesangano rinomirira vadzidzi vese vemuZimbabwe vomumaruwa tafunga kuratidzira tichange tichifamba kubva musi wa15 August, tichabvira mukufamba tichiratidzira kuzumba maramba pfungwe pagrowth point yemutawatawa, tichifamba takananga Harare tichiratidzira kuti hurumende yedu yakundikana panyaya yedzidzo.
Uko kuratidzira uko kuchasvika here kudzimwe nharaunda dzenyika?
Chokwadi kuchasvika kunharaunda dzenyika, asi pari zvino tatitombotanga nekuratidzira ukoku tozotanga kuita mumaprovhinsi akasiyana.
Uko murayiridzi mumwe chete ari kubhadharwa mari nehurumende pamwedzi pari zvino, uyezve muri kuda kuti ange achibhadharwa mari?
Anatoti poverty datum line iya, tiri kuti inofanira kuti idariko ipapo. Murayiridzi akaonawo zvekuma650 to $700 sekuti pakutanga, tinoti aiwa zviri nani tochitangira ipapo, asi tikangodaro mari yacho ishoma zvakare.
Muri kutaurawo nenyaya yemhirizhonga yamuri kuti varayiridzi vari kusangana nayo kumareserva uko, munganyatsotitsanangurira zvizere?
Kumareserva uku varayiridzi panoitika zvingava zvinoitika zvenyika, zvakafana nane pakaitika tinoti mafairway aya akanga akakurudzirwa nemabazi ese anomirira washandi wenyika kurova washandi wehurumende asi pane nhengo dzakawanda zvikurusa dzevarayiridzi dzakazowanikwa dzichashungurudzwa kunzi imimi zvamuri kuita izvi ndezvekuda kubvisa hurumende nechisimba.
VaRobson Chere vanove munyori mukuru wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruva rerura tichazvinya navuZimbabwe vachitaura nhantungamiri Nkomo weStudio 7 vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. MuEthiopia munonzi mune kuratidzira kunotyisa kunonzi nevamwe kuri kukonzerwa nenyaya yekusarurana kwemarudzi. Vanhu vanosvika zana vanonzi vafa mushure mekurwisana nemauto vachiratidzira. Hurumende yeEthiopia iri kuti mhirizhonga iyi iri kukonzerwa nevanopikisa avari kuramba mashoko aya. Vari kumirira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika muAmerica vaDonald Trump vanoti vatori venhau ndo vari kureva nepasipo apo vari kuti vakataura mashoko ekuti amai Hillary Clinton vebato remaDemocrats vavari kukwikwidzana navo vapfurwe nepfuti nevanhu vanorwira kodzero dzevanoda zvepfuti. VaTrump vanoti vaingokurudzira vanhu ava kuti vamise amai Clinton nekuvhota. Muchirongwa chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro naambuya Agnes Tafire nyika vari muWashington DC. Ambuya Tafire nyika vanoti shuviro yavo ndeyekuda kudzokera kumusha, asi nekuoma kwakaita zvinhu pari zvino vachamboti garei kusvika pave neshanduko. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndizvozvo ukasamuka uchaendawo kubasa unofane nzara.
Munozvitambira sei kuti imi muri kuno dzimwe hama neshamwari dziri kuZimbabwe?
Ungatongozviita sei, zvinorwadza asi hapana chokuita.
Asi shuviro yenyu ndeyei?
Yekudzokera kumusha.
Tinoona pari zvino manga muri umwe weavo vakaenda kunoratidzira kumuzinda weZimbabwe uri kuno kuAmerica. Makaona zvichibatsira sei izvi?
Zvinobatsira vanonzwawo. Zvinopa kusimudzira chii kuti ndokutaurawo kwacho kuti zvisvikewo kuvakuru vakuru kuti vanzwewo pamwe vanenge vasingazvioni. Saka vakazonzwawo mhuri ichidaro pamwe vangu vaonewo zvokuita.
Tipeiwo nhoroondo yeupenyu hwenyu kuti makasvika sei kukuno kuAmerica uye zverini?
Ndakauya yangu vai. Ndakangoya ndichizobatsira hangu kuchengeta vana.
Ndobva zvazofamba sei?
Hapana, vanangogara zvangu.
Mungati imi pari zvino mataura kuti shuro yenyu ndeyekudzokera kumba, asi chii chiri chikoneso?
Kumba hakuna kwakungonetsa mari. Dai kwengu ine mari semamiraramiro avatenga achingoita chinotengesa kusouth tichidzoka, panga pasina chakaipa taingonogarawo.
Saka iko kuno kuAmerica munobata mabasa api?
Tinongoitawo mababysitting nemahousekeeping.
Mungati zvinhu zviri nyore here kuva iko kuno muri mbuya zvakadai?
Kune vakadzidza zvavo zviri nyore, asi kune vasina kudzidza zvakangoma. Asi aiwa, tiri kurarama.
Mune ramangwana mungade kuona zvichisanduka sei?
Tinongodangoona kuti dai mhuri dzedu dzararamawo dzakwanisa kuwana mabasa okumusha ivo dzikasandukawo.
Pane vamwe vangadai vakateerera vari iko kuno kunze kwenyika, imi sechipangamazano mbuya vanogara muno, zvii zvamungakurudzirawo nyanya madzimai nevasikana vechidiki?
Kungokurudzira kuti dai takwanisa kushanda tikasimudzirawo mhuri yedu musha ikoko.
Ko, vazukuru mune vangani?
Ndine vakawanda, ndine 7.
Vari kupi vazukuru?
Vari kumusha.
Zvino makambowana mukana wokuvaona here vazukura?
Handisati ndadzokera, sinzi ndakauya, asi ndiri kupurana kudzokera.
Muri kuti muri kugadzirira kudzokerera, zviri nyore here mbuya kuti muchibva kuno muchienda kuZimbabwe nemaomero akaita zvinhu kumusha?
Ko, zvino ukati zvaoma waita sei iwe mhuri yako iri kumusha, iwe woramba munyika yako here? Nokuti zvinhu zvaoma ungonodarowo, variko vari kurarama sei?
Saka vana vanenge vachitichi?
Avana vanongochema zvokuti dai mai machiuya tamboonana.
Iko kuno kumunogara nani?
Ndogara ndega, ndorojawo.
Saka ipapo panooma here gogo nekuti tinoona kumusha mune vazukuru vachimhanya muchivatuma muchiita zvakadai dai nezvakadai.
Chingodaro daro. Paonengwa wana vachingotumira uchingodaro zvichingofamba.
Mbuya Agnes Tafrenyika vanowe chizvarwa cheZimbabwe vachitaura naMavlas Mhlanganya wewe Studio 7 vari muWashington DC muno muAmerica. Munhau dzemitambo iri kuitika kuRio, chikwata chenhabvu chemadzimai chemamight warriors chiri kutarisirwa kusimuka kubva kuBrazil mangwana chakananga kumusha zvichitevera kukundwa kwachakaitwa neAustralia 6-1 nezuro. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Olympics Committee muzvare Merit Munzwembiri vanoti uhu ndihwo urongwa hwakaitwa nesangano ravo hwekuti vanenge vasina kubudirira makwikwi avo vanobva vadzokera kumusha. Mutuhwini ane mukurumbira Kirsty Coventry ari kutarisirwa kutuhwina mangwana apo achaedza kupinda mafinals. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Munzwembiri.
Muzvare anovasi Marvelous tine makwikwi eshooting aripo, tine mukomana wedu Mike Nicholson ari kupfuura kutaura kwatiri kuita kuno ukanzwa mubackground mangu muri kunzwika kuti pane eputi dziri kuridzwa. Chikomana chedu chiripo ipapo pane vakomana vari kuridza uye ari kuzama kumiramirawo, but rega ndikutaurire kuti pane shasha dziripo dziri kukwikwidzana naye. Pane vanhu vanokona kuita ivo makumi maviri nevaviri. Iye kutaura patiri izvozvi ari panhamba 19 out of the 22 vacho varipo ivavo. Saka tiri kutarisira kuti pachazopera vari muraundi yetatu izvozvi, ari kudzokawo pinda muraundi yechifour. Vanopedza, vakanga vapedza maraundi aya ari 5, tinenge taa kuti event iyi yapera, vochizotarisa kuti apedza ari pamusoro ndeupi.
Munoona pachibuda menduro here pachiitiko ichi?
Kana takatarisa zviri kubuda panyaya dzavari kuita izvi vachiedza kupfuura kudai, hatitarisiri kuti tinowana menduro pashooting, nekuti tiri kuona kuti pane vangomana vanopfuura vakati wandei vanenge vane unyanzvi kudarika iye, vanogona kunge varivo vachatora menduro dziri kuno kumaolympics mumakwikwi achaya edouble treatment.
Tombotarisa kuti takawana nezuro chikwata chemamighty warriors chichidyiwa neAustralia 6-1. Zvichaitwa sei iye zvino, vachadii?
Chikwata cheZimbabwe regai nditi chava kuzosimuka kubva kuSalvador kwachanga chiri chakuenda kuSao Paulo, nekuti urongwa huri pateam Zimbabwe nehwakaitwa neZimbabwe Olympic Committee ndewokuti vanenge vapedza makwikwi aya vanokwanisa kudzokera kumba. Saka chikwata ichi changa chichigarira chiri uko mushure mekunge FIFA yati iyo inoda kuti iite kuti bhora ritambirwewo kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka changa chichigarira chiri kuSao Paulo ndobva vazobva ndokuenda kuSalvador. Iko zvinova kudzokera kuSao Paulo kwavachanokwira ndege yavachadzokera nayo kudzokera kuZimbabwe. Zvakadaro weteam Zimbabwe vamwe vacho vapedza vanova musikana Camilla Kruger nehosi rake rinonzi Sam the Man vachisimukawo mangwana vaakudzokera kuUK kwaunova ndokwaanogwarira pamwezo nemukomana aiita Ajari anonzi Gavin nevaimurayiridzawo vachasimukawo vaakudzokera kuUK mangwana. Saka tindoo zvatakamira takaita parizvi.
Muzvare Merit Munzwembiri avanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Olympics Committee vachitaura naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuBrazil. Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu nhasi tiri kutarisa nenyaya yekodzero dzevanhu tichitarisa kupambwa kwavaitaidza mara uye kusungwa-sungwa nekurohwa kuri kuitwa vanhu vanenge vachiratidzira. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vana vemurwiri wekodzero dzevanhu akapambwa mwedzi 14 yapfuura vaitaidza mara vanobatana nevamwe vana mukuratidzira kwaitwa muAfrica Unity Square. Mutauriri webato reZimbabwe People First vaJealous Mawarire vodaidzwa nemapurisa kuti vabvunzurudzwe. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokuonekai semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande naMavlas Mhlanganya uye.